manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chivabvu 20/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chinzvimbo chemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza vatoresa vatongi vashanu vedare repamusoro mhiko yebasa. ZANU-PF inoti iri kuvandudza upfumi hwenyika izvo zviri kurambwa nevanopikisa. Sangano reAmnesty International rinoti vanhukadzi vakawanda vane dambudziko guru rekuwana rubatsiro rwakakodzera munyaya dzeutano izvo zviri kupa kuti utano hwavo huve panjodzi huru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chinzvimbo chemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza vatoresa vatongi vashanu vedare repamusoro-soro mhiko yebasa hurumende ichiti hapana kana dambudziko pamashandiro ematare edzimhosva sezvo matare aya ari kushanda sezvinotarisirwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatora mhiko sevatongi vedare reConstitutional Court ndiJustice Paddington Garwe, Justice Rita Makarau, Justice N. Mary Goora, Justice Ben Hlatshwayo na Justice Bharat Patel. Vashanu ava vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye vange vari vatongi vedare reSupreme Court kunyange hazvo vange vakasanobata zvinzvimbo zvevatongi vedare repamusoro-soro. Munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati kugadzwa kwevatongi vedare repamusoro-soro kutevedza bumbiro remutemo wenyika.
Tisharisa futi maerano nekuyananisa mitemo yedu nebumbiro remutemo. Zvinoti ichidziko chinoratidza kuti tiri kuyananisa mitemo yedu zvakazara nebumbiro remutemo.
Amai Mabhiza varamba kutaura zvakawanda asi vakati nyaya yekuti vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court inoratidza kuti hurumende ine chivimbo chekukunda. Vatongi vese vedare reSupreme Court neConstitutional Court vakadomwa munyaya iyi uye nyanzvi dzinoti pave nedambudziko munyika panyaya yekuti ndiani achanzwa nyaya iyi asi amai Mabhiza vati hapana kana dambudziko sezvo matare ese munyika ari kushanda zvakanaka.
Sebazi rinoona nezvemutemo tinoda kuzivisa nyika yese zvikuru sei veruzhinji kuti hakuna kana dambudziko ririko kumatare anoona nezvekutongwa kwedzimhosva. Nyaya dzese dzinokodzera dzinounzwikwa mumatare nevatongi vanenge varipo vanokodzera kudzinzwa zviri pamutemo. Saka hapana yatingati constitutional crisis.
Asi nyanzvi munyaya dzemutemo vaDavid Hofisi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo paine kutaura kwakawanda vanoona sekuti nyaya iyi ichangotongwa sematongerwo yakaitwa kuHigh Court. Vati kudomwa kwevatongi vese vematare epamusoro hazvirevi kuti havagoni kunzwa nyaya iyi.
Vatongi vanaro simba iroro rekuti pamunoti isusu tinotamba tinoda kuti muzwe nyaya iyo vanokwanisa kuti aiwa isu toona sekuti tokwanisa kuinzwa. Ende kunyanya-nyanya kana vatongi vacho vato vedare seiro rinonzi rebumbiro remutemo reConstitutional Court vakatotonga kuti tokwanisa kuinzwa nyaya iyoyo ndiro dare guru rekuti hapana rimwe dare rinogona kutotaura kuti zvavataura sandizvo. Saka vatongi vavo vakawana kuti vanokwanisa kunzwa nyaya iyoyo. Nyaya iyoyo inotongonzwika tobva tatozwa kuti zvakamira sei topera yakadaro. Semanzvikirwa yakangoitwa kuHigh Court tinokwanisa kungoitika ofuti kumusoro ikoko.
Nyanzvi munyaya dzemutemo Dr. Justice Alfred Mavezenge vati dambudziko handi mutongo weHigh Court kana kuti nyaya dziri kumatare asi kuti inyaya yekuti Zimbabwe inyika isingatevedze mitemo yayo.
Zvino dambudziko ravapo nderekuti nhasi tava kungoramba tichitarisa kuti ko vamalava ko mai Gwaunza aiwa dambu ngati tarisanei nechikonzero chaita kuti musoro wedu uteme. Chaita kuti musoro wedu uteme ndechekuti tine hurumende isingaremekedzi mutemo, isingaremekedzi constitution. Iyoyo ndo constitutional crisis chayo chayo. Yekuti tine hurumende yakapinda nechisimba muna 2017 ikazobirira vote muna 2018 ikaramba iri muhugaro zvisiri pamutemo. Hairemekedzi constitution. Iyoyo ndo constitutional crisis.
Mukuru we Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika nemakweta echidiki vakaenda kudare re High Court vachipikisa kuwedzerwa kwenguva yavamalava vari pabasa nemutungamiri wenyika vachishandisa Constitutional Amendment Number 2 Act zvondorapfuura. High Court yakabvumirana navakika nemagweta echidiki ikati vamalava vaende pamujandigere sezvo vakasvika makore makuma nomwe ekuzvarwa, asi hurumende yakapikisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Bato reZANU-PF riri kuramba mashoko ekuti riri kumanikidza vanhu kuti vaite nhengo dzaro, richitiwo hurumende yaro iri kuvandudza nyaya dzebudiriro nekumutsiridza maindastry. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi kumuzinda webato ravo muHarare, mutauriri weZANU-PF waSimon Kayamoyo vati bato rava harina kuva rinomanikidza kuva nhengo, vakati vanhu vari kuburisa mashoko aya vanhu vari kuda kusvibisa bato ravo iro vati richakunda zvine mutsindo musarudzo dza2023.
ZANU-PF has also been alerted to fake news that our leadership in communities has been forcing people to join the party and register in cell structures. We've also noted of false reports in the press that ZANU-PF councillors and MPs are politicizing food relief aid in some communities. Nothing can be further from the truth.
ZANU-PF yakaziviswawo nenhau dzemanyepo dzekuti vatungamiri vebato redu vari kumanikidza vanhu kuti vave nhengo dzebato redu. Takanzwawo nhau dzemanyepo kuti makanzura nemaMPs ebato redu vari kupa rubatsiro rwechikafu vachishandisa zvemapato ezvematongerwo enyika. Awa manyepo.
Vamoyo vatiwo kana zvakadai zvikaitika, vanhu vanofarwa kunomhanyara kumapurisa pamwe nekubato ravo. VaSolomon Bosibunu, avo vanoshanda nesangano reElection Resource Center, vati havasati vanzwa nyaya dzevanhu vari kumanikidzwa kunyoresa kuva nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika, havasingadi, vakatiwo kana pane vari kuzviita zvakaipa.
Kana kuri kuti pane mapato ezvematongerwo enyika anenge achiita izvi, vanenge vachitotyora kodzero dzevagari vemunyika yeZimbabwe kana dzezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe, vachityora kodzero dzavo dzinopiwa nebumbiro remutemo, nekuti bumbiro remutemo rinotaura pachena kuti chizvarwa choga choga chinogona kunge chichijoina political party iripo kana bato rematongerwo enyika riripo kana kuenda kunotanga bato ravo idzva.
Vamoyo vatiwo bato reZANU-PF riri kufadzwa nemashandiro ehurumende yava Emerson Mnangagwa, vakavarumbidza vachiti vakwanisa kuvandudza nyaya dzebudiriro, kugadzirisa maindastry pamwe nekukoshesa nyaya dzeupfumi hwenyika, izvo zviri kuita kuti vanhu vawane mabasa. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Flachwayo vapokana nemashoko avamoyo vachiti nyaya yekuvandudza mararamiro evanhu zvinhu zvinofanirwa kuonekwa nekuchinja kweupenyu.
Nyaya yekutungamirira nyika kana kugona kutungamirira nyika haisi yekuda kuudzwa. Zvinhu zvinooneka, zvinhu zvinonzwika, muraramiro wevanhu, mugariro wevanhu, vanhu vari kurarama sei, vanhu vari kurarama kupi, vanhu vari kuitei, ndo zvinotiudza kuti uri kugona here kana usi kugona. Vanje varume nevasikana ava havasi kugona. Nyika iri pakuchema, iri pakutambudzika. Maindastry ari kutowedzera kuvhara, mabasa ari kuwedzera kutoshayika, ari kuwedzera kupera. Vana vazhinji vari kutadza kuenda kuzvikoro nekuti vabereki havana mari dzekuendesa kuzvikoro. Zvipatara zviri kurewedzera kudzika, vanhu vari kubhora mari isikashandi.
ZANU-PF yatsinhirawo mashoko ekuva nematare akasununguka ichiti hakuna munhu anofanirwa kutuka vematare pamwe nekutaura zvinokanganisa nyaya dziri kumatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reAmnesty International rinoti vanhukadzi vakawanda vane dambudziko guru rekuwana rubatsiro rwakakodzera munyaya dzeutano, izvo zviri kupa kuti utano hwavo huve panjodzi. Izvi zviri mugwaro raparurwa nhasi nesangano iri. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kweongororo yakaitwa nesangano iri, mukuru anoona nezvekushambadzirwa kwezvirongwa muAmnesty International, amai Roselina Mzerengi, vati madzimai akawanda anoshaya rubatsirwo runodiwa panguva yekusununguka, izvo zvinozoita kuti vakuvare pakati pesikarudzi nepanobuda netsvina. Chirwere ichi chinonzi obstetric fistula. Nepamusana pedambudziko iri, madzimai aya haakwanisi kushandisa tezo yavo kumisa kubuda kweweti netsvina, izvo zvinovasiya vachinhu wanguva dzakawanda.
Obstetric fistula kukuvara kunoitika pakusununguka mwana, zvinosiya mudzimai kana musikana ave neburi pakati pesikarudzi nedundira, kana kuti pakati pesikarudzi nekunobuda netsvina. Ndopayaka pamunonzwa zvichinzi anonwa weti kana kuti anonwa tsvina, nekuti zvinongobuda asingazive were kana atota kana kuzviitira tsvina.
Amai Mzerengi vati Zimbabwe imwe yenyika dzemuAfrica nedunhu reAsia dzine madzimai ari pakati pezviuru makumi mashanu nezana rezviuru ane dambudziko iri.
MuZimbabwe uwandu hwevanhu vane dambudziko iri havazivikanwe, asi multiple indicator cluster survey inoratidza kuti Zimbabwe ndiyo yedzimwe nyika dzine chikamu chakakura pasi rose chine madzimai anofa achisununguka, chinova chiratidzo chekuti vanokuvara pakusununguka vanogona kunge vakawanda.
Amai Mzerengi vati obstetric fistula inokonzerawo mamwe matambudziko akawanda, zvokuti madzimai akawanda anopedzisira arambwa nevarume vavo vanenge vachivasema.
Chinyorwa chedu chinorakidza kuti obstetric fistula inokonzeresa matambudziko akawanda anosanganisira kukanganisika kwehutano hwepanyama mukusarudzwa nekusemwa kunenge kuchiitika. Ongorore yedu yakarakidza kuti fistula inotadzisa mudzimai kana musikana kusununguka chaiko paruzhinji, kana kuti anenge ava kutoteta hwema hunobuda paari, saka haaende pane vamwe. Vamwe madzimai atakataurawo navo vanototi vakatosiyiwa nevarume pamusana pedambudziko irori iri. Tsvakurudzo yedu yakaonawo kuti vanonyanya kusangana dambudziko iri vasikana vechidiki vakakasika kuita nhumbu, vakarodzwa vari vana vadiki, uye vanobva kumafamilies ane urombo hwakanyanya, havana kunyatsoenda kuchikoro, ende vanopinda machechi asingavabvumidze kuti vasunungukire kuchipatara.
Amai Mzerengi vati madzimai akawanda anopedzisira ofunga kuti akaroiwa nepamusana pekushaya ruzivo pamusoro pechirwere ichi, icho vati chinogona kugadziriswa neoperation. Chipanga Mazano munyaya dzekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reWomen's Coalition, amai Charity Mandishona tivane muzukuru wavo akaita dambudziko iri, zvokuti paakazowana rubatsiro utano hwake hwakange hwatovhiringika.
Ndiye zvinezvi we tried hospital vakangomudischarge achingoerera mvura weti inongobuda uncontrolled, and we tried kuti arapiwe kumahospitals magovernment institutions zvikashaya basa, kumwe kwacho vaishedzera mari yakawanda. Look you who can afford, vanokwanisa mari iyoyo yakawandisa. Takazowanawo help from the NGO inobatsira madzimai yakadaro, akatozoenda but it was a bit too late. Anga atoita infection kambotenga we bought ma tablets in that. Akazoenda kunogadzirwa kumashow commission kumasvingo, which now is much better. Aichanyanya kuita zvayaita vichingoyerera achifamba.
Ongororo yeAmnesty International yakatanga muna ndira 2018 ikapedzwa muna gumi guru 2020. Ongororo iyi yakaburitsawo kuti madzimai mazhinji haana mari yekuti ano batsirwa, uye anoshungurudzwawo naana amwene, uye vamwe vavo vane zvitendero zvisingabvumidze kuti vanhu varapwe kuzvipatara. Amnesty International inokurudzira hurumende kuti ipewo bazi reutano mari yakaringana kuitira kuti inange pakubatsira vakadzi vane obstetric fistula. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yedambudziko iri apo taenda pamhepo, asi bazi reutano rinokurudzira kuti madzimai asunungukire muzvipatara nemakiriniki ehurumende. Asi ongororo yeAmnesty International inoratidza kuti madzimai akawanda haakwanisi kubhadhara mari dzinodiwa kumakiriniki aya. Gore negore kunoitwa mhembero yakanangana nekupedza dambudziko reobstetric fistula pasi rose nomusi wa 23 Chivabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.
nyaya dzezvemitemo hadzisi kuwirirana panyaya yekuti matare edzimhosva aita chadzimira here kana kuti kwete, panyaya yekuti potorwa danho ripi nezvemutongi mukuru wematare vaLuk Malava vakanzi nedare repamusoro vaende pamudyandigere, asi hurumende ikapikisa mutongo uyu kudare repamusorosoro rine vatongi varo vose gumi nevatanhatu vakaendeswa kumatare vachinzi havana maoko akachena panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vainge vawedzera nemakore mashanu nguva yekuti vaMalaba varambe vari pabasa, asi dare iri rakati kuita izvi kutyora bumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvebumbiro remitemo Dr. Alex Magaisa, avo vakambovawo chipanga mazano chevaive mutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai uye vatinomudai sechinyoka vanombomirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Totanga nekunzwa kubva kuna vachinyoka.
Ndinotenda nomubvunzo wamandi bvunza, asi ndine urombo nokuti kuti ndipindure mubvunzo uoyi wamavhunza ndinenge ndava kuvhuna mutemo. Kana munhu uchishanda kwandinoshanda kuno izvo, kana nyaya ichiri kumatare, hatitendegwi kuti titaure kuti ini sokuona kwangu ndofunga kuti zvichapera zvakati zvakati. Asi chandingangogona kutaura ndechekuti nyaya dzinenge dzamutsiwa mukoti, sezvinoita vavhimi kana vari mudondo vakamutsa membwe yavo mudondo imomo, zvinoperera mudondo imomo kana vakaibata kana kuti ikadzvenga. Iko zvino nyaya yakamutswa iri muhighcourt. Muconstitution yedu inotaura kuti ukasagutsikana muhighcourt unogona kuenda kusupreme court kana kuti kuconstitutional court.
Dr. Magaisa, kanda iri nyiti
nyaya iri kunetsa panyaya iri kumatare ndeyekuti vana mutongi gava vanofanira kunge vari kutonga nyaya iyi vakapindawo munyaya yacho, kana kuti ngati vakapinzwawo munyaya yacho, nendava yekuti zviri kuitwa pamutemo iri kunzi amendment number 2 iri kuvapawo kodzero dzekuti vagoramba vari pabasa. Saka zvinonetsa. Tichidzokera panyaya yekuvhima yataurwa iyi, hongu kana vavhimi vaenda kunovhima musango vakakwira sokuti kana gomo reganda masungu kwedu kumusha uku kuwedza kunyanja uku, vakarotomoka vari imomo, vanogona kuita chadzimira vototadza kuenda kumusha, vototadza kana kuziva kuti mhembwe yacho iripi kana kuti vodi. Ndo patiri iko zvino, vatongi nevatongwi vari muchadzimira chebumbiro remutemo. Kana pachinge paita chadzimira vanhu varasvika votetereka nesango kana mugomo, panotozoda kunzi vakuru vaite chikaranga kuitira kuti vawanikwe kana kuti vadzoke. Ndosaka isu tiri kuti hatingarambe vanhu vari musango vachinzi vari kushaya kana kuti vakushaya kwekuenda. Pakutoda kuti paitwe chikaranga chekuti vawane mukana wekudzoka kumusha, nyange zvavo pamwe vasina kuwana mhembwe yacho.
Vachinyoka,
hongu ava vazuva vazuva zvakanaka kuti vatongi vakapinziwa munyaya, havasivo vakauya vakati paitika chishava pavarume saka nesuvo todavo. Vakaita zvokungopinziwa munyaya nevanhu vaiziva zvavanoda kuti zviitike, nokuti nyika yose yemuno muZimbabwe inoziva kuti vanga vari chief justice vaMalaba ndivo voga vanga vasvika makore 70. Aida kuti vanopikisana nomutemo vaende kukoti vachiti hai ava havafaniri kutendegwa kuramba vari pabasa. Vamwe vose vana mutongi vachine makore vasati vasvikako. Pane mufungo wemanyepo uri pakuti vose vanhu vari kusupreme court nokuconstitutional court vanoda kuti kana vasvika makore 70 varambe vari pabasa. Ndiyo iya inoipa chirungu speculation. Asi kuri kokuti ichokwadi, hazvirevi here kuti mutemo wedu, kusiyana kwawakaita newedzimwe nyika wokuti vana mutongi vanobva pachigaro kana vasingachadi, chero vakafirapo sezvinoita vokuna na America hazvirevi here kuti mutemo wedu une dambudziko pakuti wakati munhu kana asvika makore 70 ngaabve. Mutemo wedu constitution inotaura kuti kana pachinge pashaikwa vanhu vanotonga vamwe vanotsvakwa sei kuti vavuye. Vanhu vakaindisa nyaya iyi vakaindisa nokuda kwenyaya dzepolitics. Yatogwa kubva musi wa 24 August 2018 pakaruza vamwe vanhu petition vashaiwa mavi 11.
Todzoka kwamuri wamagaisi.
Sekutaura kwandaita pekutanga, vatongi ava vakapinzwa munyaya. Pavakapinzwa munyaya kudare reku High Court, vaiva nekodzero yekunyora kuti izu nyaya iyi hainei nesu, hatidi, ndozvinoitwa mutemo. Asi vakaramba vakanyarara, havana kupindura. Uye ndinoti mutemo uyu wakaiswa nevanhu ukawiriranwa nevanhu muna 2013 vakabvumirwa bumbiro remutemo. Saka dai maida kuti mudzokere munoti aiwaka, toda kuti tichinje mutemo uyu, majaji edu agare kusvika 75 kana kusvika 100. Ameno, hapana chakaipa. Asika dzokerai kuvanhu, vataura ivo kuti hanzi nyaya dzepolitics. Aiwaka, handiti nyaya dzemutemo idzi dzinotoitwa kupolitics ikoko.
Gweta Dr. Alex Magaisa vakambo vachipanga mazano chevaive mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangira ive MDC vanga vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kuGweta vatinomudai shechinyoka vanombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari parunare muHarare. Zimbabwe imwe yenyika gumi neshanu dzakavhota dzichipikisa danho riri kuda kutorwa neUnited Nations rekuva nechisungo chinorambidza kupondwa kwevanhu, kuparwa kwemhosva dzehondo nerusarura pakati pemarudzi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati danho iri rinopa United Nations mukana wekuyamura zvizvarwa zvedzimwe nyika kana zvave kushungurudzwa nehurumende dzazvo. VaMudzengi vanoti mutemo uyu kune rumwe rutivi wakanaka sezvo pane dzimwe hurumende dzinoita umhondi kuzvizvarwa zvadzo.
Asivo kana takatarisawo tichaona kuti kune dzimwe hurumende dzinoita umondi dzichiuraya vanhu vadzo, dzinoita zvekuti vanhu vanenge vava kuya kunonzi kuva suffocated, vanhu vapatigwa vadzipwa nehurumende yadzo. Urongwa ihwohwo hunenge hwakanaka.
Mudzidzisi mukuru pachikoro cheUniversity of Zimbabwe uye vari mukuru weMass Public Opinion of Zimbabwe Professor Eldred Masunungure vati kuvhota kweZimbabwe kune chekuita nekusada kuferefetwa kwenyika munyaya dzemhirizhonga musarudzo dzapfuura.
Violations. I think that's the motivation behind the Zimbabwe's vote at the UN.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Fatayo vati kuvhota kwaita Zimbabwe zvabuda pachena kuti vatungamiri vemunyika vanofarira kupondwa kwezvizvarwa zvemunyika.
Kuzvifumura uroyi babani zvabuda pachena kuti ZANUPF inofarira kupondwa, inofarira kurayiwa, inofarira kurwadziswa kwevana vemuAfrica, kwevana vemunyika, kwevana vemuZimbabwe. Saka izvi ndo zvatogara kureva, zvatogara kutaura kuti avakomana vari nevasikana vari kutungamirira nyika inovava havanei nevanhu, havanei nekuti vana veZimbabwe vakachengetedzeka here, nekuti kana uri hurumende uri mubereki.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kana gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo mbozhanhare dzavo dzaka dzisingadavirwe. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanyora padandemutande ravo kuti kuvhota kweZimbabwe kuUnited Nations kwakazembera panhoroondo yenyika zvakadzidzwa nenyika mukushamwaridzana nedzimwe pamwe nemanzwisiro anoita vatungamiri munyaya dzepasi rose. Asi vachangotora mhiko kuti vave nhengo yekomishen yekuregererana vaObed Gutu vanoti vanotambira danho reZimbabwe.
I resolution ine muchirungu anonziwa ma implications are not endamberi mberi ane udzamu nokuti inokwanisa kuzopanyika dzimwe dzinoita zvoumbimbindoga dzinoita izvozvo kuti haisu ndisu vana chamanguiza ndisu policemen of the world mukana wokuti kana vangonzi resolution iyi maivhotera kuti yes vanokwanisa kana kupinda munyika menyu voita madiro ajojina kana kupidigura hurumende yavanenge vasingadivo saka ndinoona vazhinji vari kupembera ndo zvandakambotaura musiuya ndichiti hatinowanzokupembera ng'anga nedzinobata mai
dzimwe nyika dzavhota dzichipesana nedanho iri dzinosanganisira Russia Cuba Nicaragua Burundi North Korea Egypt nedzimwe idzo dzinonzi nezvevatongerwe yenyika dziri pasi pehurumende dzinotonga nechisimba ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
mudzimai wevemboa mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe amai Grace Mugabe havana kuuya kudare sezvanga zvakatarisirwa nedare ramambo zvimba nhasi Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera
kunyange hazvo mambo zvimba vati havasi kuda kutaura nezvenyaya iyi Studio 7 ine ruzivo rwekuti amai Mugabe havana kuenda kudare iri vatore venhau vemapepa nenhepfenyuro dzakawanda vaswera vachimbeya pamurombedzi apo panga pachitongwa nyaya namambo zvimba sezvo varambidzwa kupinda mudare mapurisa anosvika makumi maviri vanga vakapakata mboma vanga vakamira vachirambidza vanhu kupinda panga pachitongwa nyaya namambo zvimba amai Mugabe vainge vadanwa kwamambo kuti vapindure mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba asi hama yekwamugabe iyo yarambidzwa kupinda panga pachitongwa nyaya vadominic matibiri vashora kudanwa kwaamai mugabe vachiti mambo zvimba vane udyire sezvo vainge vaivepo pakavigwa vamugabe sehama yemhuri
Grace haana kuviga vamugabe kwamarufu kuchivhu vamugabe vakavigwa kuno kwazvimba vavigwa kuno kwazvimba Grace ari mudzimai akasiyiwa mumusha navamugabe vawirirana pamuchato wavo kuti vachaparadzana nerufu wai musina kuripotera mhuri yeku akarega mombe maripotera Grace unzvire here kana kuti chii chamuruda kuzamada kuita ende vazvimba parufu irworwo rwarobert vakanga vari memba yefemiri iyoyi yehushewo
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti sei amai Mugabe vasina kuenda kudare iri nyaya dzavamugabe dziri kuramba dzichinetsa sezvo pavakafa nekuvi
Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi vakafanobata chinzvimbo chemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza vatoresa vatongi vashanu vedare repamusorosoro mhiko yebasa ZANU-PF inoti iri kuvandudza upfumi hwenyika izvo zvorambwa nevanopikisa Sangano reAmnesty International rinoti vanhukadzi vakawanda vane dambudziko guru rekuwana rubatsiro rwakakodzera munyaya dzeutano izvo zviri kupa kuti utano hwavo huve panjodzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele